Vamadzorera vanoti hurumende inofanirwa kugadzirisa nekukasika zvininga mipini zvagara zvichitaurwa nezvazvo zviri kutadzisa varwere kuti vabatsirwe pachena muzvipatara zvehurumende, vachiti kana izvi zvikasagadziriswa zvichavhiringidza utano hwevanhu vakawanda munyika.
Government ngaionoti yaunza into play healthcare financing iri kudiwa nevanhu, kwete kuti vanhu vabhadhire varwara asi kuti tive nemaprepayment methods vanhu vachikwanisa kugara va badhara kudhara for their healthcare. Inenge health insurance but andoda kuprescribe the nature of the healthcare. Hurumende yanengo yakareba ichitaura nezve national health insurance but hapana chatataona chinobatika. Vanhu vachiri kusafa, vanhu vari kutadza kurapiwa muzvipatara nenyaya yekutari kutadza kubhadhara mauser fees ngaabve.
Vanotiwo Zimbabwe iri kurasikirwa nenyanzvi dzeutano dzakawanda dziri kubuda munyika dzichinotsvaga mafuro manyoro uko kwadzinopiwa mihoro inogutsa
yebrain drain yekurasikirwa nevasevenzi vemuhealth sector vakaita semadhokota nemanesi nevamwe vese vakawanda vasingakwanisi kudoma. Iri kuramba ichienda mberi. Vanhu vese vanenge vatirena munomu zeobhe vari kubuda vachienda. Zvinotisa kuti izvo service delivery irambe ichinetsa but haisi brain drain yega. Inyaya yezvese zvikwanisiro zvinodiwa muministry of health, mishonga, ropa. Takanzwa last week vachikomborana kuti hapana ropa apa takutopinda musizi nemaaccidents.
Mumwe mudzimai wekwamaenzo kubhuyira mudunhu remanicaland amai Stella Muchena vanoti madzimai mazhinji vari kutambudzwa nezvirwere zvegomarara. Vanoti kunyange hazvo madzimai aya aine ruzivo nezvezvirwere izvi, dambudziko guru nderekushaya mari yokunozopiswa magomarara aya sezvo mishina inoita izvi isiri kuwanikwa muzvipatara zvehurumende zvisingade mari yakawanda kuti munhu avhenekwe kana kupiswa gomarara.
Nyange tinonzitariswai nguva ichiripo tinogona kutariswa tooneka kuti tinayo, asi ndaudzi hazvina zvazvinobetsera nekuti hangoziva kurapwa hapana autongomire kuti rufu chiuyu nekuti hakuna kwatinoona. Sadza chaira hatina, hatine nyangwe kubhadhara school fees taakungogwesha kwakuzoti andirapwa atirapwi kumaamirira kufa.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr Josepha Tiripanyanga vanotiwo zvimwe zvirwere zviri kubata vanhu munyika zvinotonyadzisa kutaura nezvazvo nokuti dzimwe nyika dzakatoparadza matenda akafanana nechirwere chekorera icho chinogara chakatemesa musoro muZimbabwe.
Zvimwe zvirwerewo zvatagara tichingosanganawo nazvo maBP, shuga, makenza tiri kuona kuti zviri kuwedzera munyika yedu yeZimbabwe. Tinokurudzira kuti vanhu nokudaro vakwanise kuzvibatsirawo vanonzi manoncommunicable diseases zvirwere zvisingatapurirani. Vanhu ngavaitirarame upenyu hune utano, kuexercisa, kudya chikafu chine utano, mafruits, mamiriwo, mavegetables zviwande mumadhaiti edu. Zvinobatsira kuti zvirwere zvakaita sanashuga nanaBP nanakenza zvisanyanya kutibata.
Dr Tiripanyanga vari kukurudzira vanhu kuti vadye chikafu chechinyakare chavanoti chinovaka muviri kuitira kuti vagare vaine utano hwakanaka. Gurukota rezveutano Dr Douglas Moore Mbeshora vanobvuma kuti ichokwadi kuti zvirwere zvisingatapuriranwe ndizvo zvave nedambudziko munyika, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vanhu havachadya chikafu chine utano.
Tane maways ekutesta cancer papini, tine mamobile clinics motikari munhu anozototeswa oonekwa kuti anawo. Zvakanga zvisiko kudhara zvaitoreva kuti munhu anofanira kutanga afamba ega kuenda kumakliniki uyezve makliniki ari kure. Saka nyaya yatumita yekuti tuna kuwanza makliniki kumamishongo inoita kuti tikwanise kubata zvirwere izvozvo zvichiri pekutanga. Nokuti ukabatwa BP nhasa zvoti ufa mangwana, ukabatwa shuga nhasa zvoti ufa mangwana, unogona kutata makore uinayo usingazvizivi.
Asi Dr Mombeshora vanoti chirwere chekorera chakakwanisa kuparadzwa nenzira yekupa nhomba yekuchidzivirira nemari yemitero yakadzikwa nehurumende gore rino yakaita seshuga tax yavakatarisira kubva kuhurumende iyo ichatenga mishina yekupisa magomarara. Izvo vanoti zvichaita kuti magomarara akasike kurapwa asati apararira nemuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropa fadzo mapinhidze.